misoro yenhau dzanhasi chipiri nyamavhuvhu 21 2018. Muchiverengerwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Dare reConstitutional Court rinonzwa zvechimbi chimbi chikumbiro cheMisa Zimbabwe chekuti vatori venhau vabvumidzwe kushandisa nharembozha dzavo kuitira kuti vatepfenyure zvinenge zvichiitwa mudare reConcord mangwana paFacebook nepaTwitter. Misa Zimbabwe inoda kuti veruzhinji vakwanisewo kuziva mafambiro anenge achiita nyaya yakakwidzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakarwa muhondo yechimurenga vanoita musangano vachishoropodza America nekutemera zvirango kwayakaita vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZANU-PF pamwe nekushoropodzawo vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navaNelson Chamisa. Sangano reNational Election Reform Agenda kana kuti NERA rinoti rakazvipira kupinda mumigwagwa richidzivirira kuvhota kwakaita veruzhinji uye harisi kuzovhundutsirwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu nemasoja musi wanyamavhuvhu 1 apo vairatidzira muHarare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti zvesarudzo zvakapera uye vamunangagwa vacharamba vari mutungamiri wenyika mushure mekunzwikwa kwenyaya iri mudare reConcord. Kusagadzikana kuri munyika koita kuti zvinhu zviome munyaya dzezveupfumi. Vateveri venhabvu vatarisana nemutambo mukuru weHarare Derby apo Capes United iri kutamba neDynamos muRufaro Stadium nemusi wesvondo. Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzematongerwo enyika izvo zviri kuvhiringa upenyu hwevechidiki pamwe neruzhinji rweZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave.